Lo Goruti akaurira Studio 7 kuti ari kutora nguva ino kongorora vatambi vari mhiri kwemakungwa sezvo vatambi vari South Africa vave nenguva yakati rebei vasati vapinda munhandare.
We called most of your players from Europe because in South Africa last more than 3 weeks, no league, no trainings, no competition, and plus another week or two. That means
handisi kutura vashandi vari kutamba muSouth Africa nekuti vave nenguva refu vasingapindi munhandare, uyezve vakawanda vacho ndave kuziva matambiro avo. Saka ndave kutarisa vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa.
Lugorusek ari kutanga ongororo yevatambi vake shondo rino apo Zimbabwe ine mutambo wekwedzana masimba neMalawi uyo acheredza vatambi vemhiri kwemakungwa chete. Lugorusek ane chivimbo nevatambi vane mukurumbira vakaita saKnowledge Musona, Marvelous Nakamba, Chinoka Dewere, Macaulay Vaughan, Marshall Mnetsi, Alex Mdimu, Hadebe na Tendai Darikwang. Vamwe vatambi vari kuda kuongorora ndiZita Kamuka uyo anotambira kuMainima, Adam Chipsen, Kundai Benyu na Jordan Zemura avo vanotamba kuEngland. Mubati wepadhebhe Tatenda Mukuruva uyo akapedzera kutambira maOrioles mazuva aKalisto Pasua muna 2017 atevedzwawo zvekare kubva kuAmerica uko anotamba. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoinzi mana, mapoinzi maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine point imwe chete asi Zambia haina kana point imwe chete zvayo. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.